Ininzi ni marvelous mhlanga nyahuye ndichithi hey no misoro yena udzeludzwa nasi chipiri chikunguru 31/2018. Sangano reZimbabwe Electoral Commission roburitsa zvakabuda musarudzo ZANU-PF ichitungamira mudunhu reMasvingo neMatabeleland South ukuwo MDC Alliance ichitungamira kuManicaland. MDC Alliance inoti yakunda musarudzo dzakaitwa nezuro panguva iyo motokari dzemauto dzehondo dzinoiswa muHarare. Zeki inoti hapana munhu anobvumirwa nemutemo kuburitsa zvakabuda musarudzo. Zimbabwe Election Support Network inoti sarudzo dzakaitwa murunyararo munyika yose. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzifarire Facebook page yedu.